Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei ino misoro ye nhau dzedu dzanhasi chipiri kubvumbi 17/2018. Vana mukoti voenderera mberi nekuramwa mabasa muzvipatara zvehurumende munyika yose izvo zviri kusiya upenyu hwevarwere huri parumana nzombe. Gakava pakati pa muzvare Tokozani Kupe nava Nelson Chamisa ronzwi kwa nemutongi wedare repamusoro muBulawayo vaFrancis Bere. Vagari vekumasvingo vanoti hapana chekupemberera zororo rekuwana kuzvitonga sezvo vanhu vakawanda munyika vachiri kutambura vamwe vachiti vari kutambura zvakanyanyisa kudarika upenyu wavakange vainawo nyika isati yawana kuzvitonga. Nyanzvi dzotarisa zvakadzama urongwa hwehurumende hwokuedza kukwezva vemabhizimusi vemuAmerica kuitira kuti vatange mabhizinesi muZimbabwe. Muchirongwa cheThe Connection paLivetalk nhasi na8pm tiri kutarisa kuzvitonga kuzere kune vechidiki munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-1380-6080-15580-15460kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kutarisa zvinoreva zororo rekuzvitonga kuzere iro richange ririko mangwana. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.